Vachitaura pamusangano uyu wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe wakaitirwa kuCrown Plaza Hotel Harare, mukuru wesangano reWomen in Politics Support Unit Maisa Achilles Felan Ngoma vakati mukati memazuva zana hurumende yavamunangagwa yakashandura mashandiro ehurumende. Vakati semuenzaniso, hurumende iyi yave kuzivisawo zvinenge zvaitika mumusangano weDare Makurukota svondo rega rega, uye izvi zvinhu zvakanaka chose. Vakatiwo nyaya yekudoma makurukota matsva nenyaya yekuedza kugadzirisa ukama nedzimwe nyika zvinhu zvakanaka zvakaitwa nehurumende mukati memazuva zana ekutanga, asi vatiwo zvinhu zvisina kuvafadza kuwedzera mitero kwakaitwa nehurumende mukati memazuva awa, izvo vati zvave kurwadza veruzhinji.
We can't continue to have an environment where you want to tax us but we don't get services. So in these 100 days, we are seeing an economy by taxation, an economy that says, only I know how to suggest, and you must be ready for the shock.
Vanongorora zvematongerwe nyika vachishandanisana no Labour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaClinton Musonza vakati, hurumende yakatadza kushanda pamwe nemasangano evashandi nemabhizimisi mukati memazuva zana, uye iyi inyaya yainofanira kugadzirisa kuti zvinhu zvigadzikane munyika.
You wish for the local people in a English form. So that the development process of my blueprint edu, no actually acting at sea, Yanaku and you focus on Apana Delu, when we business, Avana Kukosa of Uzi, Mukute, Vavele, Avana Kosa of Mukute, when my youth, Avana Akna Kosa of Uzi, then my women, Avana Kosa of Uzi. So that the implementation process Yaku. Plus, my priorities are in Rome. As well as the schools work part out from attention rally. And I think the best way to take the voters is to deliver.
Munyori Mukuru, MDC, notungamirwa naNelson Chamisa, Senator Douglas Monzora, vakati hapana chakashandurwa nehurumende yavamunangagwa mukati memazuva zana ekutanga, uye vanoona sekuti hurumende iyi iri kungoita zvaiitwa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Saka tiri kuona kuti tatongodzokera paya pamugabe, zvekutoti pakapinda Mugabe paya aakutadza kutonga paya, vanhu vanga vaakuti Smith uri nani. Iko zvino matinofamba waakutanga kunzwa vakuru vachiti madini kuti henyu Mugabe wacho adzoke nekuti Mugabe ari bheta. Shuwa ndakazvinzwa vamwe baba mukuru wangu vakabviswa kumapurazi panguva yehondo yeminda vanobva kumalaura vachitaura kuti Mugabe bheta, dai mwazosa zvenyu Mugabe uya uya.
Vamwewo vakaita sava Forget Damiso vakati pane zvakanaka zvakaitwa nehurumende zvakaita sekubvumidza Studio 7 kuita misangano yekupa vanhu nguva yekutaura pfungwa dzavo. VaDamiso vakati upfumi hwenyika haugone kusimukira kana nyaya dzematongerwo enyika dzisina kugadzirwa munyika.
Where are you running away from the politics? Tisangeita sorovha nahurwa yepolitics first. Tisangetambeenda zveeconomies. Kana akatouya mukirikini mutuni mune nemaprofesa ake, even kana akatotora kuhesi, kana asina kugadzirisa politics is nothing. Zero. Ndosaka muri kuona today tichiri kutambura chete.
Vamwewo vakapinda musangano uyu vanotiwo hapana chiri kufamba munyaya dzezveupfumi nekuti vanhu vemuZimbabwe vanogara vachingotaura nezvesarudzo. Vakati zvakakosha kuti nyaya dzezvematongerwo enyika dzigadziriswe, upfumi hwenyika hukwanise kusimudzirwa. Nhume yemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vaniki Mangwana, retired major Enwe Mutambudzi, havana kupinda musangano uyu kunyange hazvo vainge vabvuma kuzomirira hurumende. Pavakasarudzwa, vamunangagwa vakatuma makurukota avo kuti aite urongwa hwezvirongwa zvaanofanira kupimwa nazvo mukati memazuva zana ega ega. Mamwe mapazi ehurumende asati azivisa kune veruzhinji zvirongwa nemabasa zvaanoda kuita kune veruzhinji. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.